kosa mandiri mudiki ishe wakachengeta chikoro makambo zamashe nekengara kandi chengeta pamwe vanouya kuope ndirere mari vakandi chengeta basara ndinoda kubata voisa mitswa denga rinondi chengeta ndauya nenyaya yakugweta kweta kuru ni jesu ndauya nenyaya yakugweta kweta kuru ni jesu mwari wangu ndauya nenyaya mwari baba ndimi kweta rangu ndauya nenyaya ndimi kweta rangu chandakatatsa ndinochishaya ndakakura ndiri nherera amai vakashaya ndiri mudiki baba swei ndiri mudiki handisive kana zviso zvavo ndinovaonera pamufananidzo ndaingove muranda vavo ndichigara navo kuni kubika kufutsa mombe zvese ndini ndaiita kuni kubika kufutsa mombe zvese ndini ndaiita zvino ndawanirwa nyasha namwari wandinzwira godo zvino ndawanirwa nyasha namwari wandinzwira godo ndauya nenyaya kweta kuru ndi jesu ndauya kupeta kwa kweta kuru ndi jesu mwari wangu ndauya nenyaya ndimi kweta umiririri wangu we jesu muri kweta mwari wangu ndauya nenyaya baba
mazizi usiku ndinoudza imini kweta pavanotumira zvishiri usiku ndinoudza imini kweta vanondishuvira kurasika njere Dofuka mando uta chesu kweta Bano ndishuira kurasika wanjere Ndo uta chesu kweta Ndawuya ndawuya nenyaya Ndawuya ndawuya nenyaya